Tanga tiri kugumatare dzimoswa mukwekwe kwa Magistrate Court. Pavasungwa gumi nevashanu vataitarisira kuti ndivo vakataurwa nemapurisa kuti vange vachimira pamberi pedare musure mekupomera mhosva yekuponda mukoma Mboneni Ncube pamwe chete nekuputsa motikari dzevanhu pamwe chete nekubaya vanhu namapanga nekukuvadza vanhu nekutema vanhu nezvidhina nekukonzera mhirizhonga parally yeCitizens Coalition for Change apo vachamisa vaitaura kwazongouya vakomana vashanu vamwe gumi varegwa vakaenda kumba vasina kupuwa mhosva zvatishamisa kwazvo asi hatinyanyoshamisika zviri nekuti vakomana vamaitiro avo
kosei muchidaro
vanogara vachibatwa vopuwa kudzivirirwa nevakuru vakuru vezanupf saka vashanu ava vamira pamberi pedare vanzi vazodzoka pamberi pedare musi wa15 votsvaka kubhadhara mari yechibatiso kuhigh court inova bail
ko zviri kunzi nemapurisa munofanira kuzvichengetedza pamisangano yenyu
kuti mapato ezvematongerwo enyika ndivo vanofanira kuzvichengetedza pamusangano wavo hazvigoni kubva kumapurisa nemhaka yokuti chokutanga tinosungirwa nemutemo kuudza mapurisa kuti tava tinenge tine musangano pakati nenguva dzakati tichiitira kuti tichengetedzwe nemutemo ndo zvirimo Maintenance of Peace and Order Act ndo point number one. Point number two, ZANU-PF pake zvayo inoita misangano yayo yanga ine musangano mukwekwe ka26 makaona mose mapurisa akatogwa kubva Zimbabwe yose kuzochengetedza vatsigiri nevatungamiriri vezanupf. Chechitatu, ZANU-PF yakatokanzura rally yedu yekugokwe ichiti haina vanhu vakakwana vekuchengetedza vanhu ve3C kurally yekugokwe. Saka mapurisa haagoni kutaura kuti tofanira kuzvichengetera vanhu vedu parali. Kana vada izvozvo, ngatingodzokere kupalamend tinochinja mutemo toti mwe nemwe pati ngaizvichengetedze. We have enough manpower yekuzvichengetedza.